Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chabvumwa nedare. Bato reMDC rombomisa vakuru vebato iri vanomwe kuva nhengo richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri. Musangano wepagore rega rega weWorld Economic Forum unoitwa kuDavos kuSwitzerland wakatanga nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change 25 vakasungwa nemugovera mumusha webudiriro muHarare vaChris Mhike vanoti nhengo dzeCCC idzi dzichamiswa pamberi pedare nhasi kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubisa mari kuti vatongwe vachibva kumba kudzimba dzavo chabvumwa nedare redzimhosva. Vanhu ava vanosanganisa mumiriri wemukobha muparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chokukurudzira mhirizhonga. Tabata vaMhike kuti tinzwe zvichatora nzvimbo nhasi.
Ini ndaibatsirana nevanonzi Raoul Mandinde vanove ivo vari kutungamirira basa rasibasa rekumiririra rekubudiriro ava. Saka sezvamunoziva kwakasungwa 25 vanove varume nemadzimai vachipomerwa mhosva yekuita musangano wekuronga mhirizhonga. Saka pavakamira pamberi pedare vanamuchichisi vakataura iyo kuti vaipokana nechikumbiro chekuti vangavabatwa kana kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. Mumwe chete chete ndeakanzi aende zvake kumba anove mwana mudiki ane 17.
Chii chichaitika nhasi pamusoro penyaya iyi?
Chichaitika nhasi ndechekuti nyaya yekuti vakasungwa vatongwe vachibva kumba kana kuti vakavharirwa ichaenderera mberi. Nezuro dare rakati nguva dzanga dzapera, saka ranga risingakwanise kupedzisa kubva nyaya iyi yechikumbiro chekuti vasungwa vatongwa vachibva kumba. Saka nhau yekuzeya kuti vakakodzera here kuti vatongwa vachibva panze ichaenderera mberi pazuva ranhasi.
Vasungwa ava vanobvuma mhosva yavari kupomerwa here?
Vasungwa vose vari kuramba mhosva yavanopomerwa. Ivo havana kumbobvera vaita chinangwa chekuti vakonzere mhirizhonga. Asi sekuziva kwamunoita pari zvino dare harisati rasvika pakuti ritonge nyaya yekuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Tichiri pachinhano chekungoti mutongi anzwe kuti apo vehurumende kana kuti vakamuchuchisi vachipedza zvabvisa mapepa avo vasungwa ava vakange varipi, vakange vari kuchitorongo here kana kuti vachange vachibva kumba. Pari zvino ndo nyaya iri padari iri mudariro.
Iko zvino vasungwa vari kupi, vakachengetwa kupi?
Pari zvino vasungwa vakavharirwa muchitorongo kuHarare Reband Prison kusvika nyaya yechikumbiro chavo yazoteravigwa. Pawekendi yapfuura wakasuwa uri mshuwe mkovera mshuwe mkovera yu wakara la wari kumapurisa mchitrongo chumapurisa mkovera neshondo asi nasi nesuwe pa wakasuenda kutare waka vavandi wachano rara wari kumchitrongo chumapurisa mandi prezant
wana wava waka munga na pampa pava Costa Machingauta. Ivo wa Machingauta wakazo sungwa ere kana kutawa sati wa sungwa.
Wa Machingauta awana kusungwa zaso yao kwa tiri se na uicha nyaye kuti wa Machingauta wano diwa ni mapulisa. Asi panguwa ka iti kwa shoteji. Mapulisa anga kuna kutawra nyaye kuti wa Machingauta wano farazo wa sungwewe.
Avo vanga vari rimwe remagweta anomirira nhengo dzeCCC makumi maviri neshanu dzakasungwa kubudiriro muHarare nemusi wemugovera vari pano nhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa removement for democratic change rinotungamirwa nava Douglas Monzora rambomisa kuva nhengo vanhu vanomwe kusanganisira vaimbove mumwe wevatevedzeri vebato iri vaElias Mudzuri uye munyori wezvemabhizimisi vano Rest Marara. Vaviri ava vaida kukukwidza vaMonzora musarudzo dzekutungamira bato asi hazvina kubudirira sezvo vachiti Congress haina kuitwa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvekumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavamunzura vaLloyd Damba.
Ndinotenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai unditaure nevana veZimbabwe ndichitsanangura zvekuitika mukati mebato ravo. Chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti MDC ibato rinokurudzira mutemo kuzvikutonga kwemutemo nekuzadzikiswa kwebumbi remutemo wepati newenyika. Newe region, newe world. Nekuti pataka vaku zibadze hivi tichipinda mnishu matonde rwenye kati ngefinga zirani. Asitaka ungani, taka ungani zwane kuonzo pa mochete. Nembu mbure ni mtemo. Nekuti kana kada kuno sunungura nyika, kuno sunungura chifamba mga yari mochete. So, wano wabitwa basa. Awana kumitwa basa nekuti chinawawinga kwa chitinge chizwana. Taka zwana kumombi, haisiri nyayashu.
Munorele apa mga jekesa.
Chinya yekuti bato rine mutemo wemafambidzwa anoita basa remusangano. Asiwo kuonekwa kuita basa risiri remusangano uchisangana nevanhu vasiri remusangano. Yatinoti collaboration with the enemy. Kana kuti kutengesa gwaro remusangano kana kugara kumusangano. Kune vanhu vasiri vemusangano vari kurwisa musangano kunoonekwa uchimisa basa. Saka zvakadaro izvozvo patakaenda tirikuzokwira kuenda kuCongress. Mamitingi zvezataita varume vamikwa basa vamwe vamiting aya aka vakanga varimo ende vange vachinyarara vasingatauri nekuti venguva rinonzi mumainority kana kuti venguva ari vashoma. Asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana vatoti pasi kunoplota. Plotting nekuplana zvinhu tu zvakasiyana. Vangoplota kuti kana pasina ishi tinobanha mukaka wacho tete tomwa tichuku pasina ini haiziyu. Asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi chekerero weruzhinji kwozouya pfungwa dzevashoma dzinofinga kukashikwa. Asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo chiri mumusangano. Vazobuda vanoenda kunoronga kunobvisira kuta Congress vaiunganidza zvima street kids zvemuos park zvemaHarare park kuti zviuye vakapa $2,000 ende izvi tine evidence yacho. Asanhevakwanisa kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare remusangano.
Ko vaMarara nyaya yavo ndei?
Motonditaurira ndini mataura navo.
Vari kuti kaiwa havana chavakatadza kunze kwekuti vaida kukwikwidza vaMonzora.
Ndi kutaurire mukoma Blessing Zulu vaMarara havangu vasiri qualified. VaMarara vakaapoindwa musi wa10 January 2021. Havana kumbobvira wa MDC makore 5 apera. Kauti muvabvunze kuti vaMarara pozishini yavangova inayo mu2014 structure yatakaenda nayo kuextraordinary congress ndeiyei. Nekuti kuti unhu abvumidze kukwikwidza chigaro iterms racho ko5-2-1 inotaura kuti munhu anofanira kunge aine makore 5. Pamakore 5 vaMarara vanga vasina makore 5 nekuti munhu akatoapoindwa pachigaro chekutanga musi wa10 January. Chechipiri vaMarara ndo vakaorganiza macity kids ndo mhosva yavo. Ikuda kuti vauye kuzorova vanhu paextraordinary congress.
Mutauriri wava monzora valoid damba vange vari parunare muharare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abatawo munyori wezvemabhizimisi muMDC va No Rest Marara.
So icho kwadi ndapiwa ndaona chinyorwa chabva kuna vamonzora chatumirwa navacoding bureau chief of staff vamonzora.
Mutsamba iyi muri kunzi makaita sei chaizvo zvamuri kunzi mambomisirwa kuva nhengo?
Ndakaendesa musangano kudare redzimhosva. Nyaya yangu iri muhaikoti yecase number HC8183 of 2022 ndo imwe yemhosva dzandiri kuponerwa. Yechipiri kwanzi ndandiri kutaura nemi seizvozvi kutaura nevanhu vanotapa nhau pamusoro penhameno nyaya dzavari kureva pakuti ndinotaura nemedia. The other one, I am alleged kuti ndakabhadhara vanhu $2,000 hanzi mayouth here kana matags. Handaunyatsochiverenga ndandiri kutyaira nchibva zvangu. Asi ndaona paTed Charge yanga ndiri kunzi ndakaorganiza matags aida kuti arove vamonzora nevamwe kuchiningi chavo chavakaita chimahumbwe chavo chavakaita muna December icho. Theni imwe yacho ndiri kunzi ndakaatenda ndakaparticipata kumusangano wakaitirwa kunonzi kuduriro on Saturday musi wa14 January.
Asi pane musangano wamakaenda?
Kwete. So ndakanga ndaenda zvangu kumakomba kwedu uko kwataedza kunobata mari dzegoridhe kumati kwatochera goridhe. So ndokwandakanga nditori musi wesaturday but vakomana ivavo vane tsika yekungovhumuka vakangoona mufananidzo wangu paFacebook kana papi vanongovhumuka votaura kuti mararara apo vamera chimarara pese pese vaakungondisa nekwandinenge ndisiri.
Panyaya yekunzi maida kugadzira chikwata chinosveeredza nekurova vatungamiri vebato?
Musi wacho ndakanga ndisitoripo kwakaitwa mahumbu kwavakaita vari kuti Congress and I was nowhere near there and I never participated in any of the activities dzakaitwa musi wacho. So zvinotoo ndikatyamadza kuti ndinotonzi ndakabhadhara 2000 nemabhurokero andandakatoitawo zvangu ndanditori kumba ndakazvibhurokera zvangu kuna kana siendi. So kuti ndizonzi ndakaona $2,000 yekunobhadhara matags I'm not a violent person. I'm a law-abiding person, which is why I'm even in the court. And ndichivasungisa ndaendaita zvemhirizhonga ndakangovarovesa kakana musi wacho wavakaita chimitini chavo zvakadhaka izvozvo. So inhema manyepo.
Saka muchaenda here kudare riri kunzi richatonga nyaya yenyu?
For me mahumbwe vari kuramba vachitaita perpetuation and continuation yemahumbwe ari kuti atuvitirwa nemurume anonzi Dadi Monzora. I don't recognize him as MDC president. In fact, I have long lost respect for him.
Munyori anoona nezvemabhizimisi muMDC vaNo Rest Marara vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichienda pamhepo, chikwata chevanhu vambomiswa kuva nhengo ichi vabudisawo gwaro ravo kuvatori venhau richiti havasi kuzobuda muMDC vachiti vamonzora havana kusarudzwa nevanhu sezvinodiwa nemutemo webato iri. Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vamonzora havazivi kuti MDC ibato revanhu kwete remunhu umwe chete.
Chinhu chakakosha chakonzera zvinhu izvi inyaya yekuti isusu hatina kubvumirana kubvira kare nezviri kuitika mumusangano. We can go back far enough kuti tinyatsotsanangura zvanga zvichiitika mumusangano zvisiri pabumbiro remusangano wedu. Douglas Monzora ari kuzvinyepera kana achiti iye ndiye president because hakuna munhu akamuvhotera kutanga. First and foremost, according to constitution yemusangano wedu, you can't declare yourself kuti wa president. And zvatiri kuona ndechekuti ari kudzinga vanhu veMDC. Mafounders vamwe vacho akatwana tirimo muMDC and ari kutaura kuti replace nevanhu vake ofoma mabogus national council ake ozotitonga kuti iye ave azviudze kuti ndiye ari president weMDC akaisiwa nani ipapo. So to start off with, atim recognize Douglas, at satam bom recognize, and anozio. Sarapana pakungotea misa inki yake kutinyorela tumatamba ututuwe kutita suspend.
Kwa vamoyo, izi zaka ambu kurukuru wa ere ne watigiri vebato ili pamwechete?
Azu, ino chukuzona imo mu social media, sati vinta receiver ma official letters kutita suspend. Says no, as required by our constitution, kutupana uti chitumiru official letters not to that. Tumtozo nonga uma social media, in fact imive nao, matozo wana mbe request, izu tumtakutozo nzwa nemi, zwa kawanda zwaki.
Saka, munozi vae rekuti mwosha ya mga daru mshi pomerwa, ndiye ichayo?
Hapana mwosha ya pomerwa, hiyo wa yegu tuwa itisunga kumira neneo, ikana uri detecte kauda kutuwe nwe, munu esa angoti yes men. Saka, the fact yegu tisuzwa, ati kumira nazo, iskino tezera. Constitution ni msangano edu, yo ino tiguida, not individuals.
Kana mkawani kwa mwine mwosa, yukusa terera sinodikama, ni mkuru webato hiri. Nukuti bari kutisansi, zama kaita kwa zamuri kuita, azindrani ne umbiroro mtemo webato renyu. Muno itase nenya yae?
Njia ni mkuru wacho. Haka elektro na ni kuti yawe mkuru edu. As far as we are concerned, isusa atina, atina leader right now, we are leaderless, but utofana kuita Congress first, as our constitution stipulates, yaga ito harini Congress, ya ma branches, ma structures, yaga gadzi gwarini, because ma structures, nchangira pa ma branches ndiyano elekta ma wards o elekta ma districts o elekta ma provinces o elekta national, so yaga ito kwa kupi zozo, jaki anga tore wanu, 2050 anoti hama dzake shamari dzake kuti tisutave MDC tisutakutonga tisutaku takurovera mutemo akazwane episodes
vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Musangano mukuru we World Economic Forum unoitwa gore rega rega ku Davos, Switzerland wakatanga nezuro kusvika musi wechina vatungamiriri venyika masangano akazvimirira nevakuru vemabhizimisi vanenge vakaungana vachizeya nyaya dzezveupfumi nemari. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa vanonzi havana kuenda kumusangano wegore rino. Evans Zilinga we Studio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kuti tinzve kukosha kwemusangano weDavos uyu.
Sangano weDavos weWorld Economic Forum kuDavos unokoshera pakuti musangano unoungana vatungamiri wenyika my investors, my business leaders, my academics, my innovators, discuss my mirakaita ufumi, pasirose, nevamo ma issue angari relevant, agafanana crisis irikoku Ukraine, neku Russia, ne zimwe nyaya dzakaita sana climate change. Saka unongokushera pakuti unounganidza ma global key stakeholders orders akasiyana siyana.
Zviripo here zvamungati zvingatarisirwe neruzhinji rweZimbabwe kubva mumusangano wegore rino?
Handifungi kuti pane zvitsva kana kuti chitsva chinonyanya kubuda mumusangano uyu. Of course unopawo opportunity kunyika kuti dzinge dzichizvishambadza in terms of ma opportunities investment. But hapana zvatingati zvitsva zvatinotarisa kuti zvichanyanya kubuda mumusangano ese zvamunoziva misangano inoitwa gore rega rega. Saka handioni paine zvatingati zviri groundbreaking zvichanyanya kubuda mumusangano.
Dr. Chitambara, ngatitariseiwo kuti musangano uyu uri kuitwa panguva iyo nyika iri kunzi neveruzhinji yagwadama munyaya dzezveupfumi, magetsi ari kunetsa, mari dziri kunetsa, zvakawanda wanda zviri kungotaurika taurika. Imbori yakamira papi nyika pari zvino munyaya dzezveupfumi?
Fume nyika gorene turupezera kuti tati derere tichienzanisa nezvazvazve gorapera. Gorapera economy yakakwira ne 4% tichienzanisa nekukwira kwayanga ita ne 7.8% muna 2021. Saka economy gorapera yakati derere. Gore rino turupezera kuti economy ichakwira officially turupezera kuti inogona kukwira by 3.8%. One World Bank warikutarisira kuti inokwira ne about 3.6%.
Avo vange vari nyanzvi yezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa ose ari kumanikidzwa kupinda mumisangano yekudzidziswa zvekuita mukudzidzana kwavo nevanhu muchirongwa chiri kutungamirirwa nezanupf. Zvinonzi vari kukurudzirwavo kuvhotera zanupf musarudzo dzichaitwa gore rino. MuNewsday makare, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopemura mhosva hurumende richiti haisi kuita zvakakwana mukusunga nekuranga vechiuto mapurisa nevasori vanenge vatyora kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inoti pamusoro pezvo vanhu vanotyorerwa kodzero dzavo havabatsirwi nevemutemo nevematare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Tsao chandoda kunyatsonzwisisa ndechekuti izvo muri kuona uyo akapfuura vanhu yaana angoita 3 days chete 4 days atosungwa. Onaiko kwavakurova vanhu ava nekurova vanhu kwamureva sei vasiri kutedzwa kutsvagwa kubatwa zvavasimabatira vanoenda kuchimunzi mapurisa haasi kuita basa ravo. Uyezve ndechizokumbira mimi vestudio kune dzimwe nyaya dzokuti munombotinzwisa hatizoona anozotiitira ufollow up kuti zvozoti nyaya dzakapera sei. Senyaya yakambenge yaripotwa namai mutetwa yekuti vaida kuti uyauya asungwe kumbobuda achitaura kuti chamisa nemhuri yake ngavasungwe ngavaurayiwe ngavadii. Hatina kuzonzwa kuti zvakaita sei. Munobva mazongonyarara nyaya yacho taida kuti murambe muchizotudzwa kuti nyaya yacho yapapi, nokuti hakuna umwe anogona kuzotipona naurwa idzodzo. Tee takatotarisira imwe Studio 7 kuti nyaya idzodzo muzotibvunzira kuti dzaapapi.
Kunoiwo uri kuti mugwadi mugwadi musataura nezvamugwadi nekuti uri pabasawo, ikodzero dzake dzokuzvitaura. Ari kutaurawo futi kuti mugwadi uri kubhaiza kutaura, ikodzero dzavo. Saka ane kodzero dzekutotaura achitomutaura zvauri kutaura zvakashata. Hatinganyararika kumutaurira mugwadi nekuti uri pabasa. Hatitenderi basa rakadaro. Munhu kana achishaisha ngautaurirwe kuti apa hausi kugona, uri kutaura sizvo, uri kumbunyidza vanhu, uri kumbunyikidza vanhu. Kana iye uchifarira nezvinotaura mugwadi, ngauzvifarire pachake, kwete kuti tonyaradzwa ngokuti mugwadi uri pabasa. Pabasa kumbunyikidza vanhu.
Makadii makadii weStudio 7, makadii weStudio 7. Ndokumbira mudzidzisiro wodhei kune vanhu veZANUPF kuti isamusheni ripi raita kuti nyika iparare kuderera vachichera zvichibva zvichimwe zvichibatwa pabhodha zvisina kana anosungwa. Isankisheni ripi? 15 biliyoni yakangorova. Isankisheni ripi? Isankisheni ripi? Ndisirewo odhiyo kuna vanhu veZANUPF. Ndatenda vashamarari muve nezva rakanaka. Dinika yari kayaro ndiri paPretoria apo.
PaStudio 7 apo makadiniko makadiniko. Inoedwe ndinorwadziwa nekushungurudza kuita nhengo dzeTripc. Aiwa zvinondibata. Saka totadza kuita musangano here vakomana? Pamba pangu kana uchindiramidza nepajaradha pangu unoda kuti ndiitire pizanu yakatomeka shuwa kuti haisi kuda kuti TPC ikambe newechizikamwa kwakasiyana siyana. Ene vanhu vaita musangano vakuda kuto vakuvasunga. Aiwa veduwe iko nezvine maloya vakurova maloya zvokutyora ruoko. Veduwe varesi vari kunzwa nyaya dzikunyanya vese tinokumbirisisa vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika vari kuteerera Studio 7, ngatiende tindorejista kuvhota tibvise chihurumende cheumbavhaichi. Ndarwadziwa zvisingaiti, ndine mari dza kuJoburg.
Makadini makadii henyu mose paStudio 7 nenyusidhesi dzamunotipa dzakanaka chaizvo, tinoramba tichiteerera. Ndawa nyaya yemba kana yakavakwa panzvimbo yeSiriya pane imwe imba yandinogara ndichiona kune zvatosvika pakupera apa yakavakwa pasi pemagetsi petambo dzemagetsi paya yakavakwa paitofamba nedrainage resuwa rikatochinjwa rikadhaivhetwa apa imba iyi iri mustendi yechikoro vakatopinda hafu yose yemba yakapinda mustendi yechikoro hameno kuti imba yani uyezve handina angubvunza saka ndakuri ndizvitaura ipo pano
vamunangagwa munogara muchingoparidza hatiti mhizhonga hatiti mhizhonga imivo muchiitisa muchirega mapurisa achiita zvese mayuti enyu ende hatichatombozivi kuti mukati memapurisa umu achingori mapurisa akatrainwa semapurisa yaikakuti vana venyezanupifa makaisa mukati memapurisa imomo kuti vakonzerese because ukaona muchinzi mapurisa arova munhu ari loya asina mhosva kusvika avhunika hatichahwisisi kuti achiri mapurisa ikakuti vana venyu vamene makadzvara musystemu yemapurisa imomo kuti vakonzerese iisisizanupirepo zvamuri kuita izvikaizvi hazvitombobudi zvakanaka zvachose idonow wai muchidhakwa nepawa kusvika pamalevels akadai seu munosvodesa murume mukuru kusvodesa chaiko chaiko hainganzini kana purezidendi vanhu vachityorerwa kodzero dzavo up to this level zvanyanyawa kumana siyanai nazvo izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhengo dzecitizens coalition for change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa nedare bato remdc rinomisa kuva nhengo vakuru varo vanomwe richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri asi nhengo idzi dzichiti vamunzora havasi mutungamiri webato iri musangano wepagore regarega weWorld Economic Forum unoitwa unoitwa kuDavos kuSwitzerland watangidza nhasi. Tashika kumagumo wechirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Danilo Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.